Mai, Constantino Buzea, Dominic Nicazino Chiwenga. Swear that as Vice President of the Republic of Zimbabwe, I will be faithful to Zimbabwe and will obey, uphold and defend the Constitution.
Avo ndiva Chiwenga vachitora mhiko yekushandira nyika pamberi pemutongi mukuru wematare edzimhosva vaLuke Malava. VaChiwenga navaMuhadhi vatoreswa mhiko pagungano rapindwa nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa, makurukota ehurumende mhuri dzavo pamwe neshamwari. Vanhu vakawanda vafara nezvaitika vachiti zvinozadzisa basa rakatangwa pakabviswa pachigaro vaive mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe muna Mbudzi. Mudzidzisi wezvidzidzo zvePolitical Science University of Zimbabwe, Professor Charity Manyeruke vati zvichiteera kugwadzwa kwevaviri ava zvaakureva kuti vaMnangagwa vari kukwanisa kuita basa ravo nemazvo sezvo vave nevatevedzeri. Vati kutoreswa mhiko kwaitwa vaChiwenga navaMuhadhi kwazadzisa urongwa hwekuumba hurumende itsva sezvinodiwa nebumbiro remitemo yenyika.
Vazadzisa zvanga zvichiexpectwa neconstitution yedu, uye munongozvidza kuconstitution yedu ndiyo vanhu, kunobva vanhu ndiyo constitution. Saka zvinhu zvinhu zvakanaka chaizvo. Tichitarisawo nevanhu vaapoindwa napresident, vanhu vane nhoroondo yekutungamira yakanaka zvikuru.
Vatavabvunza kuti vanoona sei kuti pautungamiri hwepamusoro muhurumende hapana madzimai, Profesa Manyeruke vati vaMnangagwa vakasarudza vatevedzeri vavo kubva pasi pemwoyo wavo. Vatiwo havana chichemo nevaviri vagadzwa ava sezvo vari vanhu vanogona basa ravo uye vanoda runyararo.
Semadzimai tiri kufara chaizvo nekuti vatipowo vatungamiri vatinogutsikana navo, ende vatungamiri zveshuva vekuti vanokwanisa kudemonstrata zvavakaita. Takazviona nyika yese ikafara, madzimai vanofarira runyararo zvamunoona. Madzimai haadi mbonga mupopoto.
Mumiriri wenyanga South muparamende zvakare vari gurukota rezveunyanzvi hwekushandisa mishina yechizvino zvino vaSuper Mandiwanzira vaudza Studio 7 kuti hurumende yakwana chasara kuchiita basa.
Chinangwa chaapo chaachekuti vanhu vawane mabasa, mafactory avhurwe, minda yese ishande, vana vafare, vaende kuzvikoro, mayunivhesiti ashande zvakanaka. Zvese izvi ndo zvabva pano.
Hanzvanzi yavaMuhadhi, amai Lisa Singo vaudza Studio 7 kuti vafara nekugadzwa kwehanzvanzi yavo uye zvaratidza kuti nyika inovimba nemhuri yavo. Vati vanovimba kuti vaMuhadhi vachaita basa nemazvo uye pavanotadza vanofanirawo kuregererwa.
Vanenge vachikanganisiwavo, munhu anovudziwavo mune zvakanaka, kwete kutoropodza munhu. Munhu munomukudza zvakanaka ako kuzogadzirwa zvinenge zvichida kugadzirwa, tinonzwa kuvara chaizvo.
Munin'ina wavaChiwenga vaMasimba Chiwenga vati vanovimba nemukoma wavo uye vanotarisira kuti vachashanda sezvakatarisirwa neveruzhinji.
Hatinovibvisa kuti nyika ichakambira mberi, haidzokere mumashure. Zvese zvirongwa zvese zvichada kuitwa munyika zvinofanira kuitwa negwara rakanaka, zvichifamba zvakanaka.
VaChiwenga navaMuhadhi vagadzwa sevatevedzerwa vaMunangagwa muhurumende zvichitevera kugadzwa kwavo sevatevedzerwa vaMunangagwa zvakare muZANU PF. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.